Apo nyika iri kunzi iri kunetsekana kuunganidza mari inoikwanira zvirongwa zvayo zvose, hurumende inonzi yave kukurudzirwa nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi kuti iwedzere nzira dzayo dzekuunganidza mitero kuburikidza nekutarisa kuboka revanozviitira mabasa emaoko kana kuti informal sector, iro rinonzi harina mari yakawanda yariri kuisa muhomwe yenyika kunyange hazvo riri kubata mamiriyoni emadhora ekuamerica pagore. Mumwe wevari kukurudzira kuti boka iri riisewo cheuviri muhomwe yehurumende senzira yekuwandudza upfumi hwenyika ndava Persistence Gwanyanya, nyanzvi mune zveupfumi, vanove zvakare chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Hakuna nyika inofamba zvakarurama zvakanaka neinformal sector, nokuti informal sector haibhadhari mitero. Informal sector iyi havapinzi mabasa anonobatsira nyika nekuitisa zvinhu zvakanaka, atioti maquality job.
Asi munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vanorarama nekuzviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association vaWisborne Malaya, vanoti havasi vose vari kushanda mabasa emaoko vari kuita mari inokwanisa kuita kuti vabhadharewo mitero.
Dambudziko ratinaro panyaya yemitero riri kukurukurwa nehurumende ndeyekuti pari kutsanangurwa nyaya yemitero iyi yobva yapiwa zviga zvekuti inotorwa sei mitero iyi, pasina kuitwa hurukuro neatinoti mastakeholders including us maassociations anoshanda nevanhu vanoita mabasa emaoko. Nekuti vanhu vanoita mabasa emaoko vari muzviga zvakasiyana siyana, vamwe vanotengesa madomasi, vamwe vari kuita zveweldini, vamwe vari kuita zveplumbing. Saka vanhu ivava vakatosiyana mari dzavanowana.
Mukuru werimwe sangano revanorarama nekutengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai, vanoti havaone zvavo paine chakashata kuti vanhu vanozvibatira mabasa emaoko vange vachibhadhara mitero kunyika.
Asi isu seboka reVSET tinenge tichikurudzira maauthorities kuti panoitwa taxation iyi zviitwe pajekerere, zviitwe nenzira inobatsira kuumbiridza mashandiro anoita vanhu vari muinformal sector. Tikatarisa hurumende yakamboindrodusa inonzi presumptive tax, mukatarisa mamanejerwa yakaitwa, maitirwa zvaiitwa, hatina kuona pundutso maringe nemunhu ari kushanda muinformal sector. Saka any tax inenge ichiparurwa nehurumende inofanirwa kunge yakanangana nekusumudzira mashandiro emunhu ari muinformal sector.
Ukuwo vanoongorora zveupfumi vari mukuru wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions Zimbabwe vari Joyce Ngwenya, vanoti
chiripone chekuti ukaona hurumende yakutsvagurudza tumari tunobva kumavhenda nemahoka nematakshop, pane dambudziko. Nekuti backbone kana musana wemitero yenyika unobva kumakambani mahombe vemigodhi, vanorima, vanotengesa mashop mahombe mahypermarket. Saka ava vanhu varombo vari kungonetsekawo. Saka zvakanaka hazvo ichokwadi, munhu wese ngaabhadhare mitero asi ngavatsvage nzira dzisiri dzokushungurudza.
Asi vaGwanyanya vanodzoka vachiti iyo inyaya yekurwisana neinformal sector ndiyo imwe yenyaya dzavanofunga kuti dzakagadziriswa zvakanaka dzinogona kuzofambisa upfumi hwenyika zvakanaka.
Iyo inyaya yekurwisana nedambudziko reinformal sector ndeimwe nyayazve yandinofunga kuti tikaigadzirisa zvakanaka inogona kunotifambisira upfumi hwedu zvakanaka kumberi uku. Saka hurumende inofanira kuita kuti zvese zvinoindisira mberi nyika titarisane nazvo tizviite sezvekurwisana nehondo yekupinda kwezvinhu zvisingabhadhari majuti, zvisingabhadhari mitero pamabhodha.
Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti chiri kungonetsa chete ndechekuti hurumende iri kushandisa here mutemo uyu wekuti vanozviitira mabasa emaoko vabhadhare mitero yakakodzerana navo, kana kuti haina zvairi kutoita iyo ichichema kuti haisi kuwana mari kubva kuboka iri.